Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kukadzi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi veMinistry of Health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobaiwa nhomba yeCovid-19. Nechikonzero chekuti havana shuwa nazvo kuti nhomba yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Chirongwa chekubaya nhomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora woyambira kudzinga makanzura ose ari kuita zveuori. United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvisamanikidzwe kudzokera kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 chapinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vanhu vatatu chete ndivo vabayiwa nhasi panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinoi. Vatatu ava vanosanganisira mutevedzeri wemukuru wemajeri munyika amai Christina Manevi, mushandi wezveutano mubazi rimwe chete pamwe nemutori wenhau webepa reHerald Conrad Mupesa. Vachitaura vapedza kubayiwa, amai Manevi vati vanotarisira kuti vasungwa vose vachabayiwa nhomba reCovid-19 muzvikamu zvinotevera.
Ndodera kuti pane mukana iwoyo vatenge tichifamba nevaccination iyoyo. Iko zvino vachamboita vanotibetsera iyoyo nevamwe vari kuita nezvekudzivirira nekuona utano hwevanhu. Asi nefamba kwenguva munhu wese uchatovaccinate including vasungwa.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha, avo vati zvakakosha kuti vasungwa vabayiwe nhomba. VaMasocha vati vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba vashoma zvikuru, vachiti vamwe vanhu vachiri kutya nekuda kwemashoko asina kunaka anofambiswa pamadande mutande.
Saka wese ari muprisona as long achingoenderana nemakore ari kubayiwa uye vasina utachiona vachabayiwa nhomba iyi. Sezuva rokutanga vanhu ndofunga vange neutaurwa muhombe ngeuripo vati wandei vanhu vainge vakanga vatya. Asi nokuzoona vakuru vachibayiwawo ndinodayira kuti zvichaita zviri nani, munhu wese achabayiwa. Asi tiri pamanhamba sara ruwandu vanhu vakabayiwa nezuro I think havasvike 100.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati havashamiswe nevanhu vashoma vari kuenda kunobayiwa nhomba sezvo vanhu vakawanda vasina chivimbo nenhomba iyi uye nezvinhu zvinobva kuChina.
Vashandi veMinistry of Health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCovid-19. Nechikonzero chekuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uyezve kuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Dr Madzorera vati hurumende inofanirwa kunyatsoshambadza chirongwa ichi ichitaurira vanhu nezvenyika dziri kushandisa mushonga uyu dzakaita seUnited Arab Emirates, Pakistan nedzimwe.
Hurumende yaita basa rokushambadza nokupa umboho kwete kungotaura kuti endai munobayiwa endai munobayiwa. Ngatipe umboho hunobva kune dzimwe nyika dzatoshandisa vaccine yekudhara dzakaita sana United Arab Emirates nevana Pakistan nedzimwe nyika dzatinozva dziri kukotewa dzatotanga kushandisa vaccine. Vanotori nedata rakasimba seveuae vane data rakasimba. Rekuti vakaiona yakadino mbai umboho ihonga usvike kuma health workers kuti vaite decision yakanaka. Muchaona hesitancy yema health workers ichidzikira wanzi vawana data rakakwana nokukurudzirwa nehurumende zvakakwana.
Nezuro vanhu vasingadariki zana vakabayiwa nhomba mudunhu remashonaland west iro riri kutarisira kuti vanhu zviuru gumi nechimwe chete vabayiwe mumazuva manomwe ari kutevera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vangani vabayiwa nhasi mumatunhu madiki ose makumi matanhatu nemaviri ari munyika. Asi uwandu hwevanhu vari kufa munyika nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira apo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pachiuru nezana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 1141. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 35,862 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matanhatu nevatanhatu nezuro wakare. Vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane gumi nevatanhatu vapora kubva kuchirwere checovid-19 kunyange hazvo vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nevashanu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Hurumende iri kukurudzirwa kuti iwedzere zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeSinopharm iyo iri kushandiswa munyika mukudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 sezvo veruzhinji vasiri kugutsikana nenhomba iyi iyo yakapiwa Zimbabwe pachena neChina. Mike Hove weStudio 7 abata mutori wenhau Privilege Muswaniri uyo akabayiwa nhomba iyi kuti tinzwe zviri kuitika.
Takaita kuti ndide kubayiwa nhomba yeCovid-19 inyaya yekuti ndikazvitarisa inini ndakarasikirwa nehama. Semutori wenhau basa rangu rinoita kuti ndisangane nevanhu vakawanda ende ipapo handizivi vanhu vandinochisangana navo kuti vabva ne ndinoda kuzvidzivirira. Saka izvi zvakaita kuti ndide kuti nditore mushonga uyu. Vanhu vazhinji vane kugunun'una nekusatendeseka nenyaya yemushonga uyu. Ini ndinoona sekuti hakuna mushonga wati wanzi uyu chaiwo chaiwo ndiwo wanyatsowa mushonga. Ichiri nyaya yekuenda mishonga ichigadzirwa ndo zvakaita kuti ndinyanyofunga kuti regai nditore mukana iwo ndibayiwe.
Tinonzwa nyanzvi dzeutano tinyaya iripo munyika ndeyekuti vanhu vazhinji vanenge vari kutya kutora nhomba iyi nekuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro pezvenhomba iyi irimo munyika. Ndeapi mashoko amungada kukandira hurumende pamusoro pekutanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu uyezve ivo vanhu vari kutya kutora nhomba iyi, pane zvamungada kuvaudza?
Takatarisana kunangana nehurumende ndoona sekuti pari kuda kufambiswa mashoko kwamboitwa urongwa hwakasiyana siyana kunyange paipa panoitwa panobayiwa vana kana ingave chirwere chinenge chinzi chitoda kudzivirira vana kunoitwa kurudziro yakanyanya pamaredhiyo pamaterevhizheni. Ndo zviri kuda kuitwa nyanzvi dzinoziva nezvemushonga wecovid ngavagadzire mashoko kana kuendawo pamaterevhizheni neredhiyo vachitsanangurira vanhu pamusoro pemushonga iwoyo. And even vanhu vari kunzwa uko ini ndinoti hakuna munhu angaende mukuita mwedzi yakawanda kana gore achigadzira mushonga wekuti ndoda kuparadza vanhu. Saka kana zvaiva izvozvo pataibayiwa kumashure uku taigona kusabayiwa. Kuna vamwe vanhu chaiko chaiko vanotori nedambudziko vakaremara nenyaya iyoyo. Vamwe vakabatwa negripiti zvikatozwa nekuvakanganisa upenyu hwese. Ini ndofunga kuti hapana imwe dziviriro yatingakwanisa kuita pane kuti isusu tizvidzivirire kana tauwana mushonga wacho. Kana tikawana mukana ngatitore mukana iwoyo.
Mutori wenhau Privilege Muswaniri achitaura ari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Harare, Rameja Street remu Harare, nasi ranyima mkuru anuona nezwezirwere, zvinotapurira nwambazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, avo vakasungwa nemusi wesvondo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, amai Bianca Makwande, vatura mutongo kuti Dr. Manangazira varambe vari mujeri, vachiti vakapiwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo, vanogona kuvhiringidzana nevafakazi. Amai Makwande, vati Dr. Manangazira, vachiri kubara... Amai Makwande, vati Dr. Manangazira vachiri kushanda mubazi rezveutano, saka nokudaro vanogona kuzonovhiringidzana nehumbo kubazi iri, uye vati vamwe vafakazi hama dzavo, dzinosanganisira baba vavo, saka vati hazvikodzere kuti vaburitswe muhusungwa, rimwe remagweta avo, vatatenda mishi, vati vachakwidza nyaya iyi kudare pamusoro, nechinangwa chekuti Dr. Manangazira vatongo vachibva kumba kwavo, hurumende inoti Dr. Manangazira, vakashandisa mari inodarika mazana maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica, yakana ngana nekurwisana nechirwere cheCovid-19 vakapa hama dzavo makumi maviri nesere basa zviri kunze kwemurau. Amai Makwande vati Dr. Manangazira vagodzoka kudare musi wa9 mwedzi unouya. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumwe muzvina bhizimisi wekupakistan vaAli Mohammed avo vakasungwa pamwe chete nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nemhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika zviri kunze kwemutemo goridhe rairema makirogiramu 6 vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe passport yavo, vachiti varoda kuenda kuSouth Africa kumeta misangano yezvemabhizimusi. Asi vachuchisi vehurumende vanga vachipikisa chikumbiro ichi, vachiti vaMahamad vanogona kusadzoka kuti vatongwe sezvo vasiri chizvarwa chemuZimbabwe. Nyaya yegoridhe iyi yakambobata-bata zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, uye akakonzerawo kusungwa kwemapurisa maviri nevasori vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richadzinga makanzura ose ari kuita zveuori. Vachiwo hurumende inofanira kuona kuti uori hwapedzwa munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vaudza vatori venhau kuti bato ravo richadzinga makanzura ose anoita zveuori sezvo bato ravo risingadi nhengo dzaro dzinoita zveuori. VaMonzora vatiwo vakaita musangano negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakavakomekedza kupedza kuongorora nyaya dzemakanzura akambomiswa basa kuitira kuti makanzura aya akwanise kuita basa raakasarudzirwa. VaMonzora vatora mukana uyu kukurudzira hurumende kuti irwise uori uo vanoti vachekeshera munyika. VaMoyo vakaudza bepanhau reHerald kuti havasi kufara nemafambisiro ari kuitwa basa nemakanzura eMDC mumadhorobha mazhinji. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano webato ravo wepolitibhiro svondo rapera kuti makanzura ose anenge asiri kuita zvaakasarudzirwa haafaniri kuvhoterwa zvakare pasarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakadomwa kuti vave muchuchisi mukuru wenyika yeAmerica uye vari mutongi wedare redzimhosva vaMerrick Garland vakaudza nhengo dzedare reSenate nezuro kuti kana vakatambirwa kuva muchuchisi mutsva, nyaya yakaitika musi wa6 paCapitol Hill ichange iri nyaya yekutanga yavachaongorora zvakasimba. VaGarland vakapika kuti vachawedzera tsvakiridzo dzekuona kuti chii chaizvo chakakonzeresa mhirizhonga yakaitika mwedzi wapera iyi. Kubatwa chibharo kwevanhukadzi muNigeria kwakawedzerwa zvakapetwa katatu munguva yeCovid-19, ukuwo sangano reUnited Nations Children's Fund richiti mwanasikana mumwe chete pavanasikana vana ari kubatwa chibharo, zvichireva kuti pane nyaya dzakawanda dzekubatwa kwechibharo dzisiri kuburitswa pachena. Asi imwe nyanzvi mugadzira zvikwanisiro zvekuona uwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo asi vasingadi kubuda pachena nekutyira kunyadziswa, yava nezvikwanisiro zvekushandisa panhare mbozha zvinopa mukana wekuti munhu amhangare kubatwa chibharo kwaanenge aitwa. kuchitevira kubaiwa nomba kwechidimbu chevanhu vemuIsrael pachishandiswa nomba yePfizer BioNTech, bazi rezveutano munyika iyi rinoti rikuwana zvinofadza muchirongwa chekubaya vanhu nomba, izvo zvinodarika zvakawanikwa nekambani yakagadzira mushonga uyu muongororo dzayakaita. Nau inofadza iyi iri kuuya panguva iyo Israel yakavhura mabhizimisi ayo mukupera kwesvondo. Mabhizimisi vave kuchema chema kuti musika weRBZ wekutenga nekutengesa mari yekunze kana kuti Foreign Currency Auction Trading System hausi kunyatsoshanda zvakanaka, sezvo vashoma vari kuwana mari uye vanenge vawana mari yacho vachinonoka kuipiwa zvakare. Vemabhizimisi ava vanoti vave kutadza kuita mabasa avo nemazvo uye vari kukurudzira Reserve Bank of Zimbabwe kuti idzore chirongwa chekuti vakwerete mari yekunze kumabhanga akaita seAfrican Export Import Bank, bhanga guru renyika reRBZ richishandiswa sechibatiso kana kuti letter of credit. Asi governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti musika uyu uri kushanda sezvaunotarisirwa kuita chaizvo. Mutungamiri wesangano rinogadzira mafuta ekubikisa reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo, uye mukuru weOlivin Industries vaSylvester Mangani ndevamwe vari kuti mari yavari kuwana ishoma zvekuti zviri nani kuti vabvumidzwe kukwereta kunze. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzobina vanoti nyaya yekuti mitengo yezvinhu yave kuramba ichingokwira munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika uyu.
Zvino kutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Unofanira kuziya kuti paauction iri pa 82-83 kumusika wekunze, kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira, izvozvi iri kuenda kuma 120-125. Saka izvozvo zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vatiwo
nyika inoda mari inosvika iyo 400 million madhora ekuAmerica pamwedzi wega wega kuti tiunze zvinhu zvakaita kunge mafuta edzimota, chibage, maraw materials anoshanda mumaindustry nezvimwe zvakasiyana siyana zvoda kushandiswa munyika. Asi tikatarisawo auction system yakaiswa nebhanga guru renyika iri kukwanisa kungoipa avanda kuunza zvinhu munyika mari inosvika iyo kuma 100 million mudhora rekuAmerica.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vataendawo kuti musika wemari wapindwa nechando zvopa kuti vemakambani vahotsire.
Tange takagara tavataurira ivo maemployers vese nehurumende kuti zveauction izve pachirungu is not sustainable. Ndivo vakutotaura kuti vemabhizimisi havasi kukwanisa kuwana mari yakakwana kuauction. Hurumende ngaitipe matsamba magarantiwa kuti vakwanise kukwereda mari kunze. Kana vataza kubhadhara hurumende yotora chikwerede, ndiwo utsosi chaiwo uri kuita nevemabhizimisi.
Izvi zvapikiswa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano avo vati RBZ haina chairi kukanganisa pamusika uyu.
Umbo huripo pari zvino hausi kunyatsa kuratidza dambudziko rekuti vemabhizinesi vari kushayiwa mari kubva kuReserve Bank. Yes, petakapedza gore rapera pakava dambudziko rekuti makambani aitora masvondo akati anosvika matatu kana mana vasati vawana foreign currency. Asi pari zvino umbo hwatiri kuona ndehwekuti makambani ari kuwana mari yavo pa 2 weeks kana vapiwa allocation kuauction system. Zvo handinoona kuti handifungi kuti ringaiti dambudziko ndekuti kambani inofanira kunge ine planned production cycle. Yaingazoti kana ufu wapera uenda kuchigaya ipapo, ipowa planning pakati pamusoro pekambani iyoyo. Tikatarisa futi mapolisi ehurumende, hurumende na June 2020 yakaparura chirongwa chekuti makambani anofanirwa kutengesa zvigadzirwa zvavo nema US dollars. Saka makambani mazhinji kutaura pari zvino vari kukwanisa kuwana foreign currency yavo pavanotengesa zvigadzirwa zvavo. Havachadi kuti vaende kucentral bank nokumbira mari nekuti watana maakaunti mako.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda.
Nyaya yeauction yeforeign exchange, yeforeign currency, iri kufamba zvakanaka kwazvo. Tikuzoona kuti payakangotanga ma prices emitengo yezvinhu zvakawanda mashops yakadzikama. Saka kushanda kwacho ndizvo chaizvo zvinofanga zvichiitika nekuti exchange rate ungaitarisa izvozvi ikustabilize around 83 zvino.
Musika wekutenga nekutengesa mari yekunze uyu wakaparurwa muna chikumi gore rapera. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe People Power Movement kana kuti ZPPM ranyorera tsamba hurumende yeBotswana nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti kudzoserwa kwezvaro reZimbabwe zviri muupoteri muBotswana nechisimba zvakafanana nekuzvikanda mudanga reshumba. Shinga yemadondo anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZPPM vaAlbert Matapo vanoti komiti yesangano ravo yakabuda nechisungo chekunyora gwaro renyunyuto mushure mekunzwa kuti kune vapoteri muBotswana vari kumanikidzwa kudzoserwa kumusha.
Isu seZimbabwe People Power Movement ZPPM takabatana seexecutive navose vanotitsigira takataurirana kuti tiri against kuti vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvakatsvaka upoteri ikoko zvidzorwe kuZimbabwe nekuda kwekuti tinozvinzwisisa kuti vana veZimbabwe ivavo vakatizira kuBotswana hapana chakagadzirika chinoita kuti kana vadzoka kuZimbabwe vazova safe.
Vamatapo avo vanoti vakatizira kuSweden mushure mekusungwa ndokugadzwa mujeri kwemakore manomwe vasina kutongwa kana kuonekwa vaine mhosva havaudza Studio 7 kuti hurumende yava yemasori Munangagwa iri kutonga nedemo.
Saka taona zvakawandisa kana EU chaiyo yakatowedzera masanctions pane vanhu ivava kana America chaiyo yakaisa masanctions kuratidza kuti hapana chachinja. Vamwe vari kutotaura kuti hurumende yamugabe kudai yaitita zviri nani pane hurumende iripo nhasi uno nekuti kuchikorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kwati wandisei.
Sezvo paino vakamboshandira muchuto vasati vanotsvaga upoteri kuBotswana vamatapo vaenderera mberi vachiti vanhu vakadaro vachandooneswa ndondo kana kutourayiwa chaiko kana vadzoserwa kuZimbabwe.
Pane former soldiers pagrupu revanhu vari ipapo vanhu ivavo vazhinji vacho kana kuti vose zvavo chimanikidzirwa kuti vaite zvinhu zvinokanganisa vana veZimbabwe, kurova vana veZimbabwe, kuuraya vana veZimbabwe, kuchikora kodzero dzevana veZimbabwe. Saka vari ipapo vakaramba kuti kwete isu hatidi kuchikora kodzero dzevana veZimbabwe.
Sachigaru wekomiti inotungamira zvezvarwa zveZimbabwe padhuku refugee camp vaexpensive manenji vatambira nemufaro danho ratorwa nesangano reZPPM.
Ndiri pfungwa dzatambei tinadzo isusu taachifunga kuti sezvo tisina kokutizvira kuhuyeni kwacho kwanedza kugadzirwa kwacho kwanedza. Saka vanhu vanga vachingoone nemuonero kuzvingaita here kuti tiwane kuti zvingaita here kuti at the same time vanhu vanyore sort of a petition.
Mukuru musangano reUNHCR Botswana muzvaro Olivia Olubayo Mugambi vaudza Studio 7 parunaro kuti tsvagiridzo yemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti kuZimbabwe kwava nerunyararo.
Sa UNHCR takaita ongororo nemutindo mune zvematongerwo enyika muZimbabwe tikaona kuti zvakaita kuti mutize munyika hazvitaitike uye kwava nerunyararo munyika.
Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vakaudza musangano wakaitirwa padhuku refugee camp masvondo matatu apfuura kuti vamunangagwa vakamirira kugamuchira vapoteri ava nemaoko maviri. Zimbabwe People Power Movement isangano rakaombwa makore mashanu apfuura nechinangwa chekurwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinombunyikidzwa munyika nekune dzimwe nyika. Sangano iri ratora danho iri mushure mekunzwa kuti vapoteri mazana matatu vanga vachitsika madziro vari padhuku refugee camp Botswana vave pedyo nekudzoserwa kumusha nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Sound Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa TV Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino yekubayiwa kwenhomba yeCovid-19. Yapira regeti botasa msure inao zvakare chirongwa chekubaya nomba chinopinda muzuva repiri vanhu vashoma vachizvipira kuenda kunobaiwa mutungamiri wemDCT vaDouglas Monzora voyambira kudzinga makanzura ose arikuita zvouori United Nations yokumbirwa kuti ione kuti zvaro zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana hazvina kumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Soko izika tisenda bako VOA.